Parizino totashira kuti zvirwere zvemanyoka zvichawanda nekuti kunowanikwa mvura mawater sources yakaitwa polluted, mvura yakazara kwese. Saka zvirwere zvemanyoka tinozvitarisira kuti zvichatikwirirei. Mumazuva mashoma ari kuteera 7 to 12 days malaria ichatanga kupika nekuti mamosquitos anenge awana pekubridhira pakawanda. Saka manumbers emamosquitos are going to go up, zvichireva kuti kuparara kwechirwere chemalaria kuchawanda. Kumanikaland venge vakati yambukei panyaya dzezvekurima nechikafu. Saka mafashama akadistroya zvirimwa zvevanhu. Saka nyaya dzenzara dzatanga kubuda kunyanya kuvana vadiki malnutrition. Saka we need to prepare for that. Vanhu kukuvara nezvaiitika vaieredzwa kwaiita marock falls mamadhi slides. Saka zvinhu izvinizvi zvakawanda zvisati zvaakunyatsosvikika. Saka pachatanga kuti kwaakunyatsosvikika, tinotarisira kuti tichaona vanhu vanenge vakakuvara vakati oo kubva mumadeep scratches kusvika mukutyoka chaizvo mabhonzo emuviri.
Pane zvirongwa zvamuri kuita here imi sehurumende uye zvebazi reutano mukuedza kunyatsoona kuti vanhu vakakuvara vangani uyezve kuti vangapuwa rubatsiro rupi?
Civil protection is leading, ndo iri kutungamira maefforts. Pari zvino its rescue and recovery. Nyaya yekuti kuve kusingasvikike nemugwagwa inenge ichitishungurudza chose. Mahelicopters were dispatched kwantara ariko mahelicopter vatenge asingagoni kubhururuka nenyaya dzekuti kuve kuchinaya visibility. Saka mahelicopters enge akangomira but nhasi zvakwachena kudai so tinovimba vagona kubhururuka. Ndozvichazonyatsotipa kuona kuti zvakanyatsomira sei nekuti kunzvimbo dzakaita sana Chimanimani nechipinge kwakanyanya kudamejewa kuve kusingasvikiki. Matelefones, macellphones mamwe inge asingachaende through nenyaya yekuti kuve kusina magetsi, mabasi stations akadistroyewa. Saka it's really been a challenge.
Kune avo vangange vakateerera vachiwanikwa ivo vane vana kana ivo vaakunzwa zvirwere zvamataura zvemudumbu izvi zvemanyoka, vanofanira kuita sei? Vangaite sei vari pamba vasati vawanikwa kuti vaendeswe kuchipatara?
Zvinotinetsei nekuti kumwe pavari havasitombogona kubatidza moto wekuti vabhoirise mvura yacho, mawater treatment chemicals. Saka zvinotinetsei kuti unyatsopa advice kumunhu anenge ari pakadaro. Just kungoti can they try to be safe as possible. But mvura yacho inonetsa kunwaka nekuti yese inongoyemadhaka. Saka kutomboti vakachera mvura womboregera yosetla votraya kuona kuti kana vaine mawater treatment chemicals vanoshandisa mawater treatment chemicals, kana vasina kumbotraya kuisefa through some cloth yavanenge vainayo. But it's very difficult kana kusina mawater treatment chemicals. Kana vaakutorwara nemanyoka, salt and sugar solution ndo the best advice yekuti vanhengereke vasarasikirwe noupenyu.
Tichiona kuti mataura imi kuti nzvimbo idzi dzakawanda hadzisi kukwanisa kusvikika, mungati imimi pachatora mazuva akawanda sei kuti muwane mukana wekuti munyatsoonobatsirawo vamwe kunzvimbo idzodzi?
Sokutaura kwandaita kuti nhasi kwamboti ichenei, saka mahelicopters I'm sure enge ari very busy kuenda out kunorescuwa vanhu nekudiriva mishonga nechikafu. And in the next few days ndofunga tinenge taane very complete picture. Vanhu vanoda mablanketsi, vanoda chikafu, vanoda mishonga, hembe chaizvo dzekupfeka. Vanhu vakarasikirwa nazvo zvese. Masanitary pads kumadzimai zvakawanda zvinodiwa. We hope we'll be able to move them at a quicker pace now.